zvenyu vatandemiri toda kukukwazisa nekukwazisa momo yese yeZimbabwe. Panyaya yamatibvunza chekutanga kupa kutenda kusangano reEuropean Union richishanda pamwe chete neWFP mukuuya kobatsira vanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe. Idano rinoda kuti ritendwe zvikuru nepamusana pekuti akupa chepaura ndewako. Saka zvinorakidza kuti European Union inodisa kwazvo nyika yeZimbabwe nekuti kune kwakawanda kuburikidza neCOVID-19 kungadaro kuri kuda mari dzavo, asi vanoramba vachirangarira kupa Zimbabwe. Saka ichocho chinhu chinofanira kutendwa.
Tinoona kuti European Union yangobatsira nemari inoita 3 million pounds. Imari inokwana here tichitarisa uwandu hwevanhu varikuda rubatsiro?
Chokwadi chiripo ndechekuti imari shoma, asi ndizvozvo zvekuti kana uri munhu wokupuhwa haugone kupopera kuti amandipa ishoma. Kupuhwa $12 per month unoona kuti haikwane kutenga zvingadzi mabasics chaiwo, nekuti zvinhu zvakafanana nana sugar zvatova kuma $2 something, sugar chete 1 packet 2 kg, isingakwanise kuti vanhu vangave vashanu mumhuri vanopedza mwedzi vachisenzesa. Then tikada kuzotarisa zvana sipo, zvana mafuta nezvakadaro, kuti zvinzi zvinodhonza mwedzi wese kashoma kuti zviitike. Asi zvisinei, zvinongotaura kuti vava nepekutangira kudya pavanenge vachitsvara-tsvarawo kwavanenge vachitsvara ikokoko. Asi kukwana chaiko chaiko hationi iri mari inokwana kuti munhu angadaro achinzi akwana.
Saka pangaitwa sei vamatonga kuti pagadziriswe vanhu vavane chekudya?
Zvichida social welfare inenge yakuda kuti ichizopindawo iyo hurumende pachayo ipindirewo kubatsira vanhu vayo, zvichida nemamwewo masangano akadai semakereke angachibatsiridza patikorufu iyoyo kuti zvimwe ingatikwirirei kuti vanhu vakwanise kunyaso kukwana.
Gore rino Zimbabwe yakawana goho rakanaka. Sei vanhu vachiri kuramba vachiwana rubatsiro kana kutsvaga rubatsiro rwemaruru?
Ichokwadi kuti muZimbabwe gore rineri vari kumaruwa vane maguta, asi iyi yatiri kutarisana nayo ndo iri kunzi mazuva anaya urban poverty, kana kuti urombo hwevanhu vagere mumaguta. Mumaguta munoita urombo nepamusana pekuti kugarwa kwemumaguta kunofanira kugarwa nevanhu vanenge vachisenza, vachimukira vachienda kubasa vachizotarisa mugove wavo, idha kupera kwesvondo kana kuti kupera kwemwedzi. Asi sezvamunoziva mhomho igere muHarare nemune mamwe maguta havasiri vanhu vanoshanda. Vazhinji vanhu vari kuita anganzi mabasa emaoko kana kuti vari kupora nehugwa kumukwaku. Zvino vanhu vakadaro nekuda kwelockdown yaitwa iyi yekuti havakwanise kuenda kumisika, havakwanise kunyatso kutenga nekutengesa vakasununguka, uye vanhu vacho vanofanira kunge vachitenga ndo vaya vanofanira kunge vachienda kumabasa. Saka vakumabasa kwacho hakusi kuendwa, ende vamwe vacho vadroperwawo maincomes avo. Saka muHarare maita urombo, muBruwayo maita urombo, maMutare maita urombo, mumaguta maita urombo. Saka munochiona kuti zvinhu zvachinja. Vari kumaruzevha ndo vanenge vagara zviri nani kudarika vaya vari mumaguta.